Ini ndini jonga kande mire nchiti eme msiri na udzanasi shishano kurume 22, 2019. Guru kotarunona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mauto achiri mubishire kutsvaga mitumbi yevanhu vakashaya munjodzi yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa munyika hunosvika pamazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe. Zimbabwe yotarisirwa kutanga mangwana kubatana mukuchema vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kuManicaland nemasvingo. Mutori wenhau achirwira kodzero dzevanhu Zenzele Ntevele omiswa pamberi pedare kuBulawayo nhasi. Zimbabwe Warriors yombodziviswa kupinda muNational Sports Stadium umo vari kuita gadziriro remakwikwi eAfcon neCongo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yematambudziko asangana nenyika nekuda kwedutu mupengo Cyclone Idai iro rauraya vanhu vakawanda kuManicaland nemasvingo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 shortwave.